This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, mbudzi 3, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvine zviri munhau dzedu dzanhasi.
Gweta riri kumirira vatori venhau veZim Papers vakasungwa nezuro rinoti vatatu ava vachamiswa pamberi pedare mangwana.
Vechidiki vopinda muzvirongwa zvekusimudzira matunhu avanogara pasina muripo wavanopiwa.
Imwe mhuri yekumanikaland yobudirira nekutengesa mukaka.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gweta revatori venhau veZim Papers vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekunyora nyaya inopomera mumwe mukuru wemapurisa kuva nechekuita nekurayiwa nemuchetura kwenzou kuhwange rinoti vasungwa ava vari kumanikidzwa kuburitsa zita remukuru wemapurisa uyu. VaJames Muzangaza vanoti vatori venhau vatatu veSunday Mail vanoti mupepeti webepanhau iri vamabasa Sasa, mupepeti wenhau dzekuferefeta vaBrian Chitemba pamwe nemutori wenhau Tinashe Farao vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weCriminal Law Codification vachiburitsa pamwe nekuparadzira anonzi manyepo.
Vatatu ava vanonzi vakachengetedzwa pakamba yeHarare Central uye vari kutarisirwa kumiswa pamberi pematare mangwana. Mapurisa anonzi aitawo musangano nevatori venhau muHarare nhasi masikati achipikisa nyaya iyi uye agoverawo gwaro rekuferefeta kwaari kuita nyaya yekurayiwa kwenzou iyi. Asi vamuzangaza vanoti vane urongwawo hwekukwira kumatare epamusorosoro vachipikisa kutyorwa kwekodzero dzevarume vatatu ava. Ngatinzwei huri kure yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Vakomana vakasungwa nezuro makuseni vari paHarare Central. Nhasi taenda vakanotorwa mastatements. Vese vari kuramba kuti nyaya yavakaburitsa ndeyemanyepo, zvinoreva kuti vari kusimbirira kuti ichokwadi. Pamutemo vari kuti vane masources avo kwavakawana nyaya iyoyo. Havasati vaburitsa kuti masources iwayo ndanaani, pamutemo vanotenderwa kwaprotekta. Asi mapurisa ndazwa kuti nhasi vaita press conference kwavapa mapepa ane statement yavo yekuti vari kuda kuti mareporters iwaya vabatsirane navo mukunongedza kuti mupurisa wacho ari kunzi assistant commissioner ari involved munyaya dzekuuraya mhuka ndiani.
Saka vari kutarisirwa kupinda mudare riini uye mhosva yavari kupomerwa iyi imhosva inokurukurwa sei?
Vari kutarisirwa kupinda mudare mangwana chitatu musi wa4 November 2015. Vari kuenda paHarare Magistrate Court, vamwe vanopaziva nekuti Rotten Row. Nyaya yavari kutarisirwa nayo ndeyekutyora mutemo weSection 31 paragraph A subparagraph Roman 2 weCriminal Law Codification and Reform Act. Mhosva yacho iri yekuburitsa nekuparadzira nganzi manyepo, falsehood pachirungu.
Vambotsananguroo here kuti vari kushungurudzwa kana kuti vakamboshungurudzwawo vari muusungwa?
Ndaonana navo makuseni ano, vakomana vavese vari vatatu pataenda kunonyoresa mastatements. Vanga vari andingati mumahigh spirits chaizvo, vanga vachiti vakave neusiku hwakanaka, havana kushungurudzwa kwavanditaurira kuti vakaitwa nemapurisa.
Asi imiwo semagweta ari kuvamirira, mune mamwe matanho hamuchatorawo here?
Pari zvino sahwira tiri kuda kungosekiwa kuti vakomana ava vabude vagozotonga vachibva kumba, kunyange vakanzi bheu remari kana zvikwanisika ribhadharwe vazotonga vachibva kumba.
Avanga vari gweta riri kumirira vatori venhau veZimpapers vaJames Muzangadza vari parunare muHarare neStudio 7. Tabata Osachigaro wemisa Zimbabwe vakumbirai mafunda avanoti sesangano vanoshora zvikuru danho rakatorwa nemapurisa rekusunga vatori venhau ava.
Mr. Zimbabwe tiri kushushikana zvikuru nezvaitwa nemapurisa zvekuti vatape nhau vanga vachinopedza nguva vari mumaoko emapurisa nezuro kararapo nhasi tarwa gweta ravo richitaura zvakare vamuzangaza kuti vachange vari kurara futi kumapurisa ekuHarare Central mangwana vozoenda kudare. Tiri kurwadziwa zvikuru nokuti matape nhau handifungi kuti mhosva dzavanga dzovapara inokonzera kuti vange vachirara mumaoko emapurisa.
Mambonzwawo here kuti chii chakasvitsa kuti mapurisa angotanga nekutora danho iri tichinzwa kuti nhasi vazoitawo press conference?
Taita mukana wekutaura negweta revakomanava ndivo vatiudzawo kuti setakatsvagawo mashoko aya seshamwari vevakomanava kunyange vachienda kuno ikoko kwamunotipandemeo tiri vamwewo pamutambo wedu semajonalisti ishamwari dzedu ichi. Saka ndivo vatiudzawo kuti mhosva yavapomerwa ndiyo yatataura iyoyo yekunzwa kuti vakanyora manyepo yekupublisha kana kucommunicata nhema zvinonge zvorinzi zviri kukonzerwa kunzi vaiziva kuti manyepo uye zviri kunzi zvingangokanganisa security kana kuti defense yenyika kana kuti upfumi hwenyika sezvakanyorwa pasection 31A2 yecriminal law codification reform act.
Saka imi muri kupokana papi nematanho emapurisa?
Tikangotarisa zverwajongo section 62 zvimbori kurere handitane bombire dzva section 62 yedu yebombiro inotaura nyaya yaquest kuinformation section 62 inotaura nyaya yefreedom of expression and freedom of the media. Tikatarisa iro gwaro irori ramati kwaisa press conference kwaungano kwasvesanai zvemajonalisti nemapurisa ezvabrikazi police nurse kwavapa gwaro rakanzi investigation of poaching cases in the country zvinova zvavari kutaura nezvenyaya yekuurayiwa kwemhuka munyika. Tiri kutokatyamadzwa zvikuru nekuhumana kuri kuita mapurisa kuinsista nyaya yekuti vakomana vekufandemeo ngavaudze kuti nyaya yavakanyora musefande vakaiva nakupi. Ndozvatiri kuseka kaisi kuti zvabvepi kwezveikwezvi. Bumbiro redu rinonya kutaura pacharo pachazorega kuti vatape venhau havamanikidzirwi kunzi vange vachidura kuti zvatava naizvi tazoona kupi.
Avanga vari sachigaro wemisa Zimbabwe vakumbirai mafunda vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Kushaikwa kwemabasa munyika kwava kuita kuti vamwe vechidiki vabatane vachiita mabasa akasiyana-siyana ekusimudzira nharaunda dzavo. Basa iri riri kuitwa pasina mubhadharo. Vechidiki ava vanosanganisira nhengo dzesangano richangoumbwa reGame Changers Group. Sangano iri rinoti nhengo dzaro vanhu vachangopedza zvidzidzo zvepamusoro uye vasati vaona mabasa. Rinotiwo vechidiki ava vari kushandisa unyanzvi hwavakadzidza kuchikoro mukusimudzira nzvimbo dzavo. Vechidiki vakawanda munyika havasi kushanda nekushayiwa mabasa uye vazhinji vanenge vapedza chikoro vanoshayiwa zvekuita. Mutungamiri ngomo weStudio 7 abata sachigaro vesangano reGame Changers Group vaAdam Tafadzwa Mukushi kuti tinzwe zviri kuitwa nesangano ravo.
Grupu redu igrupu remavanhu vachangobva kuchikoro magraduates rakarerekera kuti tiwane kubatsira macommunities atinobva. Takaona kuti mabasa ari kunetsa asi izvozvo zviri kukonzera futi kuti zviwedzere nhamo nematambudziko mumacommunities iyaya. Saka senzira yekubatsira hurumende nekubatsirawo vanhu kuti tiadresse maproblems iyaya tiri kuoffer maservices edu aya for free.
Saka muri kushanda muri kumaguta api?
Nenhau yekuti gurupu redu nderemavolunteers risina funding tiri kushanda tiri muHarare nekubhindura nokuti ndo kune mamembers edu nokuti hatizokwanisi kunge tichisapota kuti tifambe kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana tichienda munzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka tinongoti kwatiri isu mamembers acho ndo kwatinoita maservisi atinenge taita.
Sei maona zvakakodzera kuita basa ramuri kuita iri?
Tinangoti taona zvakakodzera kuti tikwanise kuzviitira zvimwe zvinhu zvekuti tibatsire makomuniti zvedu, nokuti tikatarisa macircumstances kana kuti chiraramo chiri kusangana nevanhu. Vanhu vari kungomirira kuti hurumende ichaita zvakati kana kuti kanzuro ichaita zvakati, asi ndozviri kukonzera futi kuti zvirambe zvichikonzera kuti umbavha huwande. Saka isu tasarudza kuti sevanhu vachangobva kuchikoro, nyangwe tisati tane mabasa, tikwanise kuisa positive change mukati memacommunities edu tichishandisa ruzivo rwatakadzidza kuchikoro.
Vechidiki vakawanda vari kuwanikwa vachibatana nesangano renyu here?
Tingati iri gurupu igurupu richangotanga, pari zvino rine mamembers anokwana kuita iwo 19, asi tinotarisira kuti nekufamba kwenguva vanhu vachiziva kuti tiri kuitei, vanhu vachionawo zveshuwa kuti takazvipira kuti tibatsire macommunities edu asumuke kubva paari, tichawana vamwe vachajoina.
VaAdam Tafadzwa Mukushi ndivo sachigaro wesangano reGame Changers Group, vanga vachitaura vari parunare muHarare naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Chirombo mutekwa-tekwa wemuIran vanoti mashoko ekuti death to America haasi anoreva kuzvizvarwa zvemuAmerica asi kuti kugwara rinoshandiswa neAmerica. VaAyatollah Ali Khamenei vataura pamusoro pemashandisirwo emashoko aya pamusangano wavaita nevadzidzi vemuIran pamberi peurongwa hwekurangarira kutorwa kwemuzinda weAmerica muTehran musi wa4 Mbudzi 1979. Vadzidzi vakapinda muzinda uyu vakapamba zvarwa zveAmerica makumi mashanu nezviviri kwemazuva mazana mana ane makumi mana nemana.
Mapurisa emuGerman apinda zvine chisimba akasecha muzinda wesangano renhabvu pamwe nekudzimba dzevaimbotungamira sangano iri. Zvinonzi pane kufungidzirwa kuti pane zvakaitwa zvisiri pamurau zvakaita kuti Germany ive nyika inotambirwa makwikwi e2006 World Cup. Matekitivha makumi mashanu ndiwo anonzi asecha muzinda uyu muFrankfurt nhasi, akasechawo kumba kwemutungamiri wesangano renhabvu muGermany waWolfgang Niesberg pamwe nekwaimbove mutungamiri wesangano iri waTheo Zwasga uye kumba kwevaimbove munyori mukuru waHorst Schmidt.
Bazi reZimbabwe Revenue Authority kana kuti Zimra rinoti riri kutadza kuunganidza mari yemitero yarange richitarisira kubva kuvanhu nemakambani. Mari dzemitero ndidzo dzinoshandiswa kubhadhara vashandi vehurumende, migwagwa, kuwanisa vanhu mvura nemagetsi. Mukati memwedzi mitanhatu yekutanga kwegore rino, Zimra yakawana mari inosvika $1.66 billion ichitarisira mari inosvika $1.76 billion. Sachigaro webhodhi reZimra amai Willia Bonyongwe vanotenda kuti kusamira zvakanaka kwehupfumi kwapa kuti makambani akawanda atadze kubhadhara mitero. Vanotiwo vakaedza kupa makambani nguva yakareba yekubhadhara zvikwereti asi zvakakona n'anga murapwa achida. Makambani ane zvikwereti kuZimra anonzi ane mari inosvika biriyoni imwe chete yemadhora. Hatina kukwanisa kubata mukuru weZimra vaGeshom Pasi sezvo nhare yavo yanga isiri kudayirwa. Asi tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi uye vari muridzi wekambani yeManagement Solutions vaLaxon Zembe avo vaimbova mutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kuti tinzwe kuti sei makambani akawanda ari kutatarika kubhadhara mitero.
Makambani mazhinji muZimbabwe ari panguva yakaoma nenyaya yezvebhizinesi. Saka nemuri kuona kuti mamwe vari kuvhara, vamwe vari kubvisa vamwe vashandi pamabasa, vane zvikweredi kumabhengi zvakawanda. Nyaya dzedu dzeupfumi hadzina kumira zvakanaka. Iye zvino izvi makambani mazhinji ari kushanda achikwanisa kusvika kuma30% capacity utilization, inoreva kuti ndekuti anga achishanda pazvikamu zvemuzana zvakazara ari kungokwanisa chete kushanda nguva inosvika iyo makumi matatu pazana roga roga. Nenye yako uma wakaita zinyora. Mariri kushia kwa munika medu, parisi nezi. Ndosi rukuita kuti makamba ni mazinji alitaze kubadara. Mariri zine gwano ngwa wifana ngwa wifibadara. Kune wano wano jiribu zanana umu bizinisi waka siyana siyana. Nekuti nika yedu kilipangua yaka pire kuhomarara zukurusa. Saka ni kile kukuru zira zukurusa kuti wano ngwa tige urongo urukuitwa na negoro kutareje mari kuweza kuti risunungure ine mari zinogonasa kuti batsira dzinobva kune dzimwe nyika nekubvawo kunana IMF nana World Bank kuti tikwanise kubatsirikana nekuti zviro zvedu zvitutumuke pazvakasungika kuitira kuti makambani anga achikwanisawo kuzotanga kushanda zvakanaka nekubhadhara washandi nekubhadhara matex avo nekubhadharawo zvikwereti zvavo kumabhanga.
Asi panoita matambudziko akadii bazi rakaita seZimbra rikashaya idzo mari dzemitero, zvingakanganisa nyika zvakadii?
Zvinokanganisa nyika zvikurusa nekuti bazi reZimbra ndo rinounganidza mari dzose dzemitero kubva kumakambani wose nevanhu wose zvichiendeswa kuhurumende kuti dzibhadhare washandi kuhurumende, dzibhadhare urongwa hwese hwehurumende nemaprojects avanenge vachiita zviro zvavanenge vachiwaka munyika muno mumahospitari, zvikoro, migwagwa nezvese zvakasiyana-siyana zvinowakwa nepasi pehurumende.
Asiwo vamwe vari kuchema-chemaka vaZembe kuti ivo vakuru vemakambani vanenge vari kudya havo noriva asi vasingabhadhari mitero, vasingatambirise zvakare vashandi.
Ndo zvinopfungidzirwa. Kunogona kunge kuine vamwe vari kudaro asi vazhinji handizvo zvavari kuita, vari panguva yakaomarara. Tinozviziva IMF, World Bank, Africa Development Bank, vese vari kutaura kuti nyika yeZimbabwe, vari kubvumirana kuti nyika yeZimbabwe iri panguva yakaomarara. Iyi haibviri nyaya yekuti inotsvagwa yekutambudzika kuri kuitika vanhu nekuoma kwakaita zviro panyaya dzeupfumi hweZimbabwe. Vashoma vanogona kunge vari kuwana vachiita izvozvo ndo zvetiri kukurudzira kuti aiwa ngatigadzirisane, ngatifambire pamwe chete, ngatiregatibze pauori. Chinoneta ndechekuti pakaita vanhu vairi kana kuti vatatu vasi kufambisa zviro zvakanaka, tinoguma taa kuti vanhu vese vemabhizinisi ndo zvavari kuita.
Valaxon Zembe ndivo muridzi wekambani yeManagement Solutions uye vaimbo vamutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce vanga vari parunare muHarare.
Imwe mhuri inochengeta mombe dzemukaka munharaunda yeWatsomba kumutasa Central kumanikaland inoti iri kuwana pundutso kubva mukutengesa mukaka. Mhuri iyi yakapiwa mubayiro wegore rino weZimbabwe Association of Dairy Farmers mumakwikwi akaitwa munguva pfupi yapfuura. Mutoro wedu enauloida mumwoyo anotiudza kuti mhuri yekwaani uye zvii zvairi kuita.
Baba Nabdina Mai Jeni Makunike vanoti vakarera vana vavo gumi nevaviri uye kuvaendesa kuchikoro nemari yekutengesa mukaka. Izvo vanoti ratova business ravo pari zvino. Amai Makunike vanoti rutsigiro rwavaiwana kubva kuvana vavo rwakapa kuti vasvike pachidano chekuti vabve vapinda mubusiness iri remukaka. Pari zvino vane mombe dzemukaka dzinosvika nanhatu.
Vapa takazvitanga rati simudzira muupenyu hwedu mararamiro edu nemhuri dzangu. Endi zviri kundinakidza ndezvekuti mhuri yangu yapindawo mazviri, of which ndozova kuti kadai ndikazoswera ndisisipo iwo they will take off because watowa mazviri.
Amai Makonike vanoti vari kutarisira kuti vawedzere mombe dzavo dzemukaka kubva panhatu dzavanadzo, idzo dzinovapa marita makumi matanhatu emukaka pazuva rega rega. Amai ava vanoti kunyange hazvo kuchengeta mombe dzemukaka kwakaomarara, business iri rine pundutso inogutsa samare.
Ndikuona zviri kutondibvisa pasi pasi zvichitokwira pamusoro business remombe irori. Kurinzwisisa kwandariita richandiita kuti ndipfuure zvandiri nhasi. Tinge ndava pamusorosoro naro. Isusu tiri kufunga kuti tinge tani mombe dzinopfuura tikaramba tichiita zvatiri kuita izvi.
Amai Makunike vanoti vari kuona business iri richishandura raramo yavo mune zvizhinji sezvo musha wavo wavewo nemagetsi uye uri chidadiso chemunharaunda yavo iyo iri makiromita makumi mana kumaodzanyemba kweguta remutare
zvimhinga mupini pabasa resiari hazvishayikwi zvinenge zviripo asi kuzvipedza kuramba uchidzidza zvakawanda nebasa iroro uchiramba uchitsvagwa nokubatsira kuti ndokuti upedze zvimhinga mupini
amai makunike vanoti mombe dzavo hadziende kumafuro sezvo dzichidya chikafu chakagadzirwa pasi peurongwa hunozivikanwa nekuti zero grazing kuitira kudzivirira zvirwere zvakasiyana-siyana zvinosanganisira chemahwanda pamombe dzavanadzo panosanganisira mhando dzejersey holstein uye dzered dane nedzimwe dzemusanganiswa amai makunike vanoti kana zvakanyatsovanakira mombe imwe chete inokwanisa kuvapa mukaka unosvika marita makumi maviri mwanasikana wavo muzvare marian makunike vanoti kuchengeta mombe dzemukaka kwakapa kuti vakwanise kuenda kuchikoro nemari yemukaka uye kusvika kuzvikoro zvepamusorosoro vari gumi nevaviri kudaro pasina kutamburira
rakatiyamura pakuti takakwanisa kuendeswa kuchikoro nemari bhizinesi rakatangwa namama ndo vakatanga i think 15 years ago vakatanga nemombe yavo 1 baba vachiri kubasa kuedza
muzvare makonike vanoti mhuri yavo yose pari zvino yakabatana zvekuti vanoda kuti bhizinesi rekuchengeta mombe dzemukaka risimukire kusvika pachidano chepamusorosoro
zvinoizvi tatanga kutenga mombe 11 so tiri kuinkarejana kuti munhu wese akatenga mombe 11111 kusvikira takwana handiti mamboona pamabroches aya tiri 12 tisu vana vepanapo tiri 12 saka tiri kuinkarejana kuti wese munhu akushanda akwanise kutenga mombe yake mabrothers angu sofa wekukariba atenga 2 wekusouth africa i think atenga 3 so tirikungoinkarejana kuti tirambe tichingotenga mombe in a few years time toda kuisa plant yekuisa mayogurt nemukodza mukaka that's baba's vision and we're taking on that vision saka mombe dzedu dzikawanda dzekukama tinenge takwanisa kuita production yakawanda and toda kuti dairy board iwezo collector pano
muzvare ava vari kutarisira kuti mukufamba kwenguva vange vave nemombe zhinji kuitira kuti business iri ringe ravere pamusorosoro vanoti mune ramangwana vanotarisira kuti vange vachiita zvekugadzira mayogurt cheese bata uye nemukaka wemubhodhoro
mukaka wedu wakawanda takwanisa kugadzira maproducts edu tichibatsirwa tichiona zviri kuitwa nafirst lady kugushungo farm ndozvatauda kuitawo gushungo yane maice cream yane mayogurts saka ndozvatoda kuitawo pasera
mukaka uyu vanotengesera kukambani yedairy board zuva rega rega uye papurazi iri vanorima zvakasiyana-siyana zvinodyiwa nemombe dzavo kunyanya mafuro mutevedzeri wegurukota rezvekurima vapedi zhanda vanoti varimi vemukaka vazhinji vari kunetsikana nekushaya mari yekuvandudza mabasa avo kuitira kuwedzera uwandu hwemukaka munyika pari zvino zimbabwe iri kutenga mukaka kubva kunze unosvika miriyoni imwe chete pamwedzi yemarita vazhanda vanoti munyika mune mombe dzinosvika zviuru gumi nezvishanu dzemukaka vanoti kuti mukaka ukwanire nyika panodiwa mombe dzimwe zviuru zvishanu ndakamirira studio 7 kuatsomba kumutasa central ndini lweda mwoyo
chimwe chizvarwa chezimbabwe vafarai shumba avo vanogara kucalifornia vanoti vari kufara nedanho rakatorwa nemuzinda wezimbabwe muamerica rekunyoresa vose vari pamudyandigere kuitira kuti varambe vachiwana mari dzavo kubva kuhurumende mahofisi emuzinda wezimbabwe muamerica ari muwashington dc nenew york ndo ari kubatsira vanhu vari muamerica muzinda wakazivisa kuti vose vari pamudyandigere vari muamerica vanyorese mbune kumahofisi aya vashumba vanoti zvinodiwa zvinosanganisira chitupa kana passport mapikicha magwaro ekubhanga negwaro relife certificate iro rinonyorwa nekusainwa nemunhu wacho anenge achida mbari mbune vashumba vanotiwo vaye vanouya nemapower of attorney havasi kubvumirwa mavelas muhlanganya uyo westudio 7 ataura navashumba kuti tinzwe zviri kuitika
tafambira nyaya dzemapepa epension pane hurongwa huri kuitwa nehurumende hwekuti mapeshena ese ari muno muamerica anofanira kuenda kuembasy kuti vanogadzisa mapepa avo kuti vazokwanisa kuita kuwana mari dzepension dzavanga vachitambira kumusha isusu sevagari vemuno tinofara kuti chirongwa chakanaka chaizvo
Chaka kunakira isei tuchiona kuti se imimi matova kuCalifornia kure uko mchuya kuno kuWashington DC. Chaka kunakira isei.
Zvangu tifadze nekuti hatina kuzombotamisa nguva yekuti tiende kumusha tinogadzira mapepa tinokwanisa kugadzira tiri muno. Tinotenda hurumende nekuti paurongwa hwakadaro kuti tikwanise kuita zvinhu zvedu zvinyore nyoro tiri kuno kuAmerica.
Zvii zvamanga muchibvunzwa apo masvika imomuno muchienda kuembassy?
Nyaya dziripo vanga vachingoda kungoziva kuti munhu uri mupenyu here kana kuti wakashaya. Saka unongoenda ikoko pane mafomu aunopiwa wofila mazita ako woita mafingerprint wotosaina gwara iroro zvatopera.
Imi munoona zvichibatsira sei sezvizvarwa zveZimbabwe zviri imomuno muAmerica? Pane vamwe here vanga vachiita chitsutsi chekutora mari dzevamwe vakashaya kana kuti zvinobatsira sei?
Changa chiwanza kuitika ndechekuti pane mapensiona akafa kare, saka kune hama dzavo dzaitramba dzichiita sei dzichitora mari dzevanhu ivavo. Asi purosesi yako yemanje inobatsira kuti kana une hama yakafa unogona kuenda kuembassy wonoita sei, wononyora mapepa kuti inini ndini ndichiri mupenyu ndinokwanisa kuita sei kuramba ndichitora mari aibva dzababa vangu, yamai kana kuti mukoma vakashaya kare. Saka gwaro iroro ndozvikuitwa nehurumende zvinokutibatsira chaizvo chaizvo.
Mari dzenyu idzi munee muchidzipiwa iko kuno kuAmerica kana kuti kupi?
Mari dzobhadharirwa kuZimbabwe ikoko.
Saka dzinozobatsira sei vamwe vari kuZimbabwe?
Chinoitika ndechekuti kana variko kuZimbabwe unogona kuapa maaccount detail ako woenda vachinotora mari kubank zvinyore nyore, hapana chakaipa.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuCalifornia vafara ishumba vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muno muWashington DC.
Muchirongwa cheLive Talk The Connection na 8:30 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki mukusimudzira nharaunda dzavagere.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yashika nguwe ya muno farira zvikuru vateereri, nguwe ya tunoverenga mashoko amunenge matitumira pamwene kuisa pa Facebook yedu ye VOA Shona.
Munyoro wekutanga anoti, makadii hama dzangu nebasa kuno tiri kutatarika nenhamo muZimbabwe. Pamberi nebasa mundifarisirewo hama dzangu dzese dziri kusanyati kwanyoka village 1, 2 ne 3. Munyori anenge akanganwa kuti pazita rake.
Mumwe anoti, hai pamuzinda wenhau dzechokwadi vashamarare veStudio 7. Munondipasa manyemwe, ndimoroseraiwo mhuri yangu yekwa Mamboma pafarm 85 Mushagashe, hama dzose nevanondiziva. Ndini Donald Mamboma kuRustenburg, South Africa, uyo muteereri
mukuru nemunyori mukuru. Murisei varume rovaibasa zvine mutsindo, ndikwazireiwo vanotevera Amos Mudzimba, Steven Zenda, Winfielda Zenda, Enoch Maria Pera Gweshe, James Muzenga, Honorable Chamisa, ndinoti chisa, tsvangirai chisa, ndisingakanganwe mhuri yekwa Gejo yose, ndini Gavena Gwidibira na Save tinosvika chete.
Mumwe anoti, makadini jongana blessing kuno kuzimu Tanzwa nenhamo, todiniwo nai weduwe, ndigwata kwarusape. Aiva vateereri, nguva yedu ndoyaita shanje, asi tinotirambai muchinyora matsamba kuno kuStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Gweta riri kumirira vatori venhau veZimpapers vakasungwa nezuro rinoti vatatu ava vachamiswa pamberi pedare mangwana.
Vechidiki vopinda muzvirongwa zvekusimudzira matunhu avanogara vasina muripo wavanopiwa.
Imwe mhuri kuManicaland yobudirira nekutengesa mukaka. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange minesi zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pa website yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Blessing Zulu, ndokusiyai maoko aChris Gande naMarvelous Muhlanganya uye munhau dzechirungu.